Manera kanaka muri Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero wakanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kurume 22/2021. Makateerera kustudio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 munyika nezuro. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votarisirwa kuparura chikamu chechipiri chekuti vanhu vabayiwe nhomba kuVictoria Falls nemusi wechitatu, apo vamwe vaifanira kunge vachibayiwa muchikamu chekutanga kusanganisira vashandi vemuzvipatara nevatori venhau vachiri kuzengurira.
Bazi reprimary nesecondary education vakaisa mastandard operating procedures anova magwaro anobatsira kudzivirira pararira kweutachiwana wecovid-19.
Zvikoro zvovhurwa nhasi kune vasiri kunyora bvunzo asi paine matambudziko kune dzimwe nzvimbo sezvo vamwe vabereki vanga vachiedza kunyoresa vana. Vatungamiri venyika dzemuAfrica kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari muTanzania vachichema mutungamiri wenyika iyi vaJohn Magufuli vanonzi vakashaya nechirwere chemwoyo. Indwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 zvasiya vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave chiuru chimwe chete nemazana mashanu negumi nevaviri kana kuti 1512. Vanhu vatatu chete ndo vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvakasiya vanhu vabatwa nechirwere ichi vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana matanhatu nemakumi matanhatu nevashanu kana kuti 36,665. Vanhu gumi nevaviri vakapora kubva kuchirwere ichi zvichireva kuti vanhu vapora kubva zvachatanga kupararira vave zviuru makumi matatu nezvina zvine mazana maviri nemakumi matanhatu nevapfumbamwe kana kuti 34,269. Vanhu vachiri kurwara mazana masere nemakumi masere nevana kana kuti 884. Pavanhu vachiri kurwara vanhu makumi mana nevana kana kuti 44 ndo vari muzvipatara. Zvichakadaro, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemusi wechitatu vari kutarisirwa kuparura chirongwa chechipiri chekuti vanhu vabayiwe nhomba yeCovid-19 kuVictoria Falls. VaMnangagwa vari kutarisirwawo kubayiwa nhomba musi uyu nevamwe vatungamiri vari mugungano rePollard. Bazi rezveutano rinoti riri kuda kubaya vanhu nhomba vanosvika zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisapararira. Asi kusvika pari zvino bazi rezveutano rinoti vanhu zviuru makumi mana nezviviri zvine mazana manomwe nemakumi maviri nepfumbamwe kana kuti 42,729 ndivo vabayiwa nhomba nyika yose muchikamu chekutanga chine nhomba inosvika zana rezviuru kana kuti 100,000 yakapiwa Zimbabwe neChina. Chikamu ichi chine vashandi vemuzvipatara, vatori venhau, vanoshanda kumabhodha uye vanochengetedza majeri. Asi uwandu hwevanhu vabayiwa huchiri pasi zvakanyanya. Nunurai Jena anotipa nyaya iyi.
Vakatanga kubayiwa munyika vanosanganisira vatori venhau, vakoti, vanachiremba nevamwe vashandi vemuzvipatara. Asi vachitaura neStudio 7, mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vanoti kushaya ruzivo kunopa kuti dzimwe nhengo dzesangano ravo dzizengurire kubayiwa.
Vaksini rakangotuzwa rikauya, vaksini riri kubayiwa asi pasina kunasa kunzwisisa kwakakwana kweva shandi, vakatekeshera nyika yose, vashandi vehurumende vezveutano, nekuti vane mubvunzo dzavanonga vainadzo.
Kunyange hazvo paine vatore venhau vane tsitsama vafane kubatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika, vakawanda vavo vachiri kuzengurura kubayiwa nhomba. Mutungamiri wesangano rinomirira vatore venhau reZimbabwe Union of Journalists kana kuti ZUJ vaMichael Chideme vanotiwo kushaya ruzivo ndiko kuri kupa kuti vashoma vazvipire kubayiwa nhomba kunyange vari munjodzi huru yekutapurirwa chirwere.
Nyaya yeCovid vaccination nyaya itsva kuvanhu vakawanda. Vanga kui misinformation yakawanda kusanganisira kumajournalist. Manhamba emajournalist ari kuenda kunobayiwa pazuva nezuva tichiona achiwedzera nekuti vari kutishonera vachida kuziva kuti voenda kunobayiwa kupi.
Commission yeZimbabwe Media Commission kana kuti ZMC yazivisa padandemutande ravo nhasi kuti vatore venhau vanoda kubayiwa nhomba vanosungirwa kuenda panzvimbo dziri kubayiwa vanhu nhomba vaine kadhi rinovabvumira kushanda kana kuti press card kuti vabayiwe. Sachigaro werimwe boka revatore venhau reMedia Institute of Zimbabwe kana kuti MISA vaGordon Maunganidze vanoti vanofara kuti vatore venhau vakaiswa pachikwata chekutanga kubayiwa chevashandi vanosangana neveruzhinji mukushanda kwavo kunyange vari kuti vamwe havana chivimbo nenhomba yeSinopharm yekuChina.
Pangangovawo nekonzeni yekuti vamwe vavasati vanyanya kugamuchira chirongwa ichi, asi isu semisa Zimbabwe hatipo kuti tingafoseredza vanhu kuti bayiwai Sinopharm vaccine. Vamwe vanogona kunga vaine yavakamirirawo.
Mumwe mutore wenhau akabayiwa nhomba yekutanga akamirira yechipiri vaConrad Mutesa vanoti vanonetsekana neuwandu hushoma hwevatore venhau vari kuzvipira kubayiwa nhomba.
Isusu semareporters ndisu tiri kufanira kupa people the right narration or the right information about mavaccines ari kubayiwa vanhu using correct information iripo, but we are also the very same people vari kurelya nesocial media kurejectachi vaccine racho riripo.
Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti zvakakosha kuti hurumende ione kuti vanhu vaita chivimbo nenhomba iyi.
Nyaya yekuti majournalists vari kuramba kubayiwa nhomba yeSinopharm inyaya yetrust. Zvangofanana nemahealth workers vadzamara vakamuvha kuenda kuphase 2 yevaccination campaign, mahealth workers asati apedza kubayiwa. Nemhaka yekuti mahealth workers havana trust nenhomba iyoyi. Ndo zvimwe chete nemajournalist, tichaona maticha achingoita zvimwe chete zvachiramba kubayiwa. Anza imwe chete, hurumende ngaiengeje vanhu.
Kunyange hazvo vanhu vashoma vari kubayiwa nhomba pazuva pari zvino, mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti hurumende ine chivimbo chekuti vakawanda vachabayiwa nhomba iyi.
Kabhineti yakati inoda kuti ikwanise 60% yatingati muchirungu herd immunity ye 10 million vemuno muZimbabwe.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mumashoko avo kunyika Sondo Rapera vakati vanhu vanofanirwa kubayiwa nhomba iyi sezvo iri iyo nzira yakanaka yekumisa nyaya yekuti vanhu vagare mudzimba kuti chirwere ichi chisapararire. Vanoti chirwere ichi chatora upenyu hwevanhu vakawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vabatana nevatungamiri vedzimwe nyika dzemuAfrica muTanzania kuzochema mutungamiri wenyika iva John Pombe Magufuli. Vamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica vari kurufuru vanosanganisira vaUhuru Kenyatta vekuKenya, vaCyril Ramaphosa vekuSouth Africa, vaFelix Tshisekedi vekuDR Congo, mutungamiri weMozambique vaFilipe Nyusi, vaLazarus Chakwera vekuMalawi, vaEdgar Chagwalungu vekuZambia uye mutungamiri wehurumende yeRwanda vaEdward Ngirente. Vatungamiri ava vanga vari muJamhuri Stadium mudunhu reDodoma, umo maungana zviuru nezviuru zvevanhu. Vachitaura pachitiko ichi vaMnangagwa vati vaMagufuli vaive mutungamiri aida nyika yake nevatema muAfrica uye aishanda kusimudzira vanhu vemunyika yake munyaya dzezveupfumi. Vati Zimbabwe yarasikirwa nasawira mukuru. vanhu vakawanda mutanzania vari kuchema vamagufuli zvikuru nekurwisa kwavakaita huori uye kusimudzira upfumi hwenyika yavo kunyange vamwe vachiti vanga vachimbonyikidza kodzero dzevanopikisa mukuziya nezverufu urwu Blessing Zulu Studio 7 abata gweta vari chizvarwa chezimbabwe chinogara mutanzania vavictor chigumbu
ichokwadi kuti nyika yarasikirwa ichokwadi kuti africa yese yarasikirwa ichokwadi kuti nyika iri kuchema right across nyika yese Tanzania vanhu vari kuchema nekuti vanoona kuti varasikirwa naPresident Magufuli angari mutungamiriri akashandura nyika ino for the past 5 years and about 3 months.
Sei vakawanda semaonerenyu vari kuchema vaMagufuli?
Chaaiita he put his country first. Saka zvese izvi vanhu vari kuvakazviona vachinyatsoona kuti department iri ne corruption now ra clean. Ministry iyi yanga isingaite basa yakuita basa and vanhu vakaona machanges atoti pachiswahili mabadiliko
asika havana kutonga kwenguva yakareba sevamwe vatungamiri vemuAfrica mungati zvii chaizvo zvakaita kuti vasiyane nevamwe
President Magufuli pavakapinda pachigaro in 2015 moto yavo kana yatingati zita ravakazonge vakutopuhwa nevanhu rava kunzi muchapakazi pachiswahili muchapakazi pachishona pedu zvinoreva kuti izvo murovi webasa nekuti yanga iri moto yavo yekuti tufanye kazi and tufanye kazi zvirava kuti ngatiitei basa ngatirovei basa yakazenge yatova moto across the country nyika yose yakungonzi tufanye kazi hapa kazi tu kuti pano panoitwa zvebasa and 5 years dzavakanga vari pachigaro izi shuwa pachokwadi nyika paitwa basa nyika yakashandwa basa papasina mugwagwa paane mugwagwa paingova land reflat munoona paane macomplexes ma shopping malls saka vavari munhu angane chishuviro yakatinoti passionia kuti nyika yake inge yakashanduka zvekuti nangu izvo zvimukaona kuti kupera kwegore rapera iri nyika yedu Tanzania yakabhaiswa pane yatinoti pachirungu middle income country.
Zvii zvamunoshuvirawo kune vamwe vatungamiri vemuAfrica vaungana parufu?
Ndichishuvira zvangu ndisekuti mamwe mapresidents across the continent vaonawo kuti president anogona kushandura nyika mufirst 5 years chaidzo dzeperiodi yake yekunge ari mutungamiri wenyika haadi kumirira 30 years haadi kumirira 40 years and that's why muchiona right across Tanzania vanhu vose vari kuchema and anga ari president ari kudiwa nevanhu mukaona mastadium mukavari kuenda vachinoita board viewing people are coming in their millions.
Asika vamwe vanopikisa vanoti vaMagufuli hongu vakaunza budiriro asi vanenge vaimbunyikidza kodzero dzavo munoti kudii nemashokwani?
Mubvunzo wenyu wakanaka chaizvo vaZulu asi ndoda kuti ndikurangaridzei kuti iko pachishona pedu pane murevo wokuti iko badza guru rinopuhwa murimi zvireva izvokuti nango murimi mukamubabadza pakushakura kwaanenge achiita kuuya achiinda nendima pane paachamboguma chibage chaasingafaniri kuguma pane paachambotema kana kamudzike chibage achiinda asi chikuru ndechekuti pakupera kwezuva munda wasakugwa here.
Gweta vari chizvarwa chezimbabwe chinogara muDar es Salaam kuTanzania vaVictor Chigumbu vari parunare kuTanzania kwakare naBlessing Zulu Studio 7. Zvikoro zvavhurwa nhasi kune vana vasiri kunyora bvunzo uye kune dzimwe nzvimbo zvinhu zvanga zvakaita manyamamire nerongo sezvo vamwe vabereki vanga voita chikwatapata nhaka yemakonzo kutsvagira vana nzvimbo vamwe vototanga kudzidza. Lloyd Amoyo anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mubereki anga achiedza kutsvagira mwana wake nzvimbo yechikoro nhasi kwamutare ndivatakunda majeza avo vaudza Studio 7 kuti nyaya yelockdown ndiyo yakapa kuti vadye manonoko.
Pakune lockdown kasaka kuti titsvage nzvimbo dzacho zvazvisingaiti saka izvozvi taa kuita rush manje kuti tione kuti tingaona nzvimbo here nekuti vana vavo vapinde grade 1.
Amai Jessica Tarasika, mumwe mubereki anga achiri kutsvagira mwana nzvimbo vati vakuru vepachikoro chiri pedyo navo ndo vakapa kuti vakundikane kunyoresa mwana wavo nguva sezvo pavaenda vaiwana pasina ari kunyorisa vana
takutsvaka tataremba nekufamba tatogara sana sitazouya kutsvaka nzvimbo yacho ati munouya musechitatu toona kuti zvine zvakamira sei timbogadzirisana asati aziya ngu makirasi awo ari kuda kuenda
vamwe vakaita samai Susan Muchenje vanorarama nekutengesa pamusika vanoti nyaya yekukundikana kuunganidza mari yechikoro nenguva yakapa kuti vanonoke kutsvagira mwana wavo nzvimbo yefom 1 pachikoro chesecret art secondary
nelockdown iripo isu tinoita mabasa emaoko tinoita zvekutengesa musika saka musika icho nenzi tisatengese kwada kutengesera pamba makanzurengu yechitakura zvinoisa tati mari ndenge ichitotitambudza saka tatanga kubata mari izvezvi nekusununguka kwakunzi zvanhu vakwanisa kufamba ndokuti vanhu mari kwatiyo saka tanongotsvaga nzvimbo dzacho
amai Vivian Chitambo vanochema nerekuti vezvikoro vari kuramba kutambira mari yechikoro isina kukwana kunyange hazvo vabereki vakaremerwa nenyaya yelockdown
chainesa inyaya yemari mari tanga tisina yekuti tibhadhare school fees saka izvozvo tinenge takada kutomboona padiki patinenge tatomboonapo kuti tibhadhare fees yacho haisi kutokwana nekuti vari kutoramba futi mari hafu yacho kuti tibhadhare fees kuti titsvage nzvimbo
zvichakadaro mumubereki ane mwana pachanzela junior school muno mamutare uye vaimbove meya wekuta vatatenda nhamarare vanoti vanogutsikana nematanho ari kutorwa nezvikoro mukuedza kuchengetedza vana kubva kudenda recovid-19
tagutsikana nezvandaona zvaiitwa pachikoro pano pechanzela primary chekutanga urongwawo hwakaita hwekuti vana vasaungane vakawanda magiredzi ese ndazvifarira zvikuru
ndorapera mukuru anoona nezvedzidzo mudunhu remanicaland vaedward shumba vakaudza vatori venhau pakugamuchidzwa kwezvikwanisiro zvekudzivirira kupararira kwecovid-19 muzvikoro kuti vanofara nerubatsiro riri kuramba ruchiuya kubazi rezvedzidzo sachigaro chimwe chikoro chichiri kutanga chisecret art secondary of Jesus secondary vacasper pound vanoti vasangana nedambudziko revana vawandisa asi vasina pekuti vana ava vawane pekudzidzira pakanaka
enrollment inonetsa kupredicta pamusana pekuti tongatisi kuziva kuti vabereki vachaunza vana panapa vangana saka sechikoro chichiri kukura kana chichiri kuakwa tichine machallenges izvozvo ezvekuvakisa nezvekuvaka zvacho
mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vaudza studio 7 kuti vari kufara nemafambiro aita zvino nhasi ongororo yaitwa nestudio 7 inoratidza kuti kubulawayo vamwe vabereki vari kunyunyuta nekurambirwa nezvikoro kutambira mari inobhadharwa nemakadhi vamwe nekudzorerwa vana nekusabvisa mari yakakwana kumashonaland west vamwe vabereki vafumobata jongwe muromo kuenda kuzvikoro kunoedza kunyoresa vana ndakamirira studio 7 mamutare ndini Iloida Moyo
tichiri panyaya iyi nhengo dzerimwe sangano revarayiridzi reamalgamated rural teachers union of zimbabwe kana kuti ATUZ dzapinda mumigwagwa nhasi dzichiratidzira pamwe nekusiya gwaro renyunyuto kumahofisi akasiyana-siyana anosanganisira ebazi redzidzo bazi revashandi nemabasa pamwe nekumahofisi emutungamiri wenyika vaemarson munangagwa richikurudzira hurumende kuti igadzirise zvinyunyuto zvevarayiridzi mutungamiri weatuz vaobert masaraure vanoti gwaro ravasiya kumahofisi aya iro ranga rakanyorerwa kumutungamiri wenyika rine zvinyunyuto zvitatu zvavanoda kuti hurumende ikasike kugadzirisa izvi zviri kuitikawo panguva iyo masangano evarayiridzi manomwe ari pasi pemubatanidzwa wefederation of zimbabwe education unions kana kuti fozeu anyorera gwaro kuna vamunangagwa achiti ari kushushikana nekuparara kwaita zvinhu muzvikoro uye kwaanoti kushaya hanya kwehurumende yekugadzirisa nyaya dzemihuro yevarayiridzi vamasaraure vanoti kana hurumende yakakundikana kugadzirisa zvichemo zvavo vacharambawo vachiratidzira ngatinzwei vachitsanangura
hongu tine gwaro ratinaro ratiri kutura kune mutungamiriri wenyika asi riri kuturwa kunharaunda dzakasiyana-siyana maticha vachibatana nemacommunity members vari kumacha vachinosiya muzvikoro nemumaeducation offices ari padhuze navo kana chero mamahofisi ohurumende ari pedyo kutaura kwandiri kuita nemi izvezvi tine maprotest anokwana kuita 50 atarekodha zuva ranhasi
zvii zviri mugwaro renyu renyunyuto ramasiya kumahofisiri
gwaro iri rine zvinhu zvitatu chete zvatiri kutaura nezvaro tiri kukumbira kuti hurumende igadzirise nyaya yemuhoro yematicha chekutanga iyo yaita kuti matiya atadze kuita basa ravo nemazvo vachinyunyuta nenyaya yemuhoro chepiri tiri kutarisa nyaya yesefiti yematichas nemanenas vari muzvikoro takatarisa nenyaya yedenda recovid-19 chechitatu tiri kuchema nenyaya yekuti vamwe vabereki havachakwanisi kubhadhara maschool fees nekuda kwokuparara kwaita ikonomi tiri kurudzira hurumende kuti dai yachipindira yaputsa kupure wana wano kubatiruwa anda pisa chitreze wana wano tata kuwa na tiso mwenye kaya
eji jikuru za mwuru kutarisira uti jikuwe ni urumende pa jinyunyuto jitatu za mata urezo
jikutanga pa mwenye mwuru jinungu tarisira uti urumende jitore rei maria estambi wadawara rei October 2018 inawe minimum ni USD 520 jikuziri jikutarisira uti urumende tayi ya jipa ya kapasiteta maspuze edo akwanise kumita standard operating procedure ye COVID-19 yo yakanyorwa ne hurumende muna June 2020 saka chechitatu tikutarisa kuti hurumende ichi basira kubatara mari dzezvikwanisiro zvinodiwa muchikoro kuvana vese vanobva kumhuri dzisakwanisa kuwana mari yemafizi
hurumende yakakundikana kuita zvamuri kutaura izvozvi zvii zvinoitika
hurumende ikapfunyikana isu tichiramba tichiprotesta tichiramba tichimobilisa tichasvika tichibuilda movement yevanhu vose vanokoshesa dzidzo yemuzimbabwe kana movement iyi ndo ichazoramba ichimanikidza tinoziva kuti kukura kwemovement iri ndo kusimba ratichangeta naro rekuti hurumende inosimara yamanikidzwa nekuwanda kwevanhu titeerere nhuna dzevanhu nekuti hurumende ndeyevanhu inosevha zvido zvevanhu
avanga vari mutungamiri weatuzi waobert masaraure vari parunare muharare nestudio 7 Studio 7 yakundikana kubata gurukota rozvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima kuti tinzwodivi ravo asi nezuro vamavhima vakaudza bepa naure Sunday Mail kuti hurumende iri kugadzirisa zvichemo zvevashandi vayo zvemihoro vachiti iri kuronga kuvapa zvikamu makumi manomwe nezvishanu kubva muzana kana kuti 75% kubva mwedzi uno kusvika muna chikumi asi mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti varayiridza vafanirwe zvavo kutya kudzokera kumabasa nekuti bazi ravo rakaisa urongwa hwekudzivirira kupararira kweutachiwana hwecovid-19 muzvikoro
bazi reprimary nesecondary education rakaisa mastandard operating procedures anova magwaro anobatsira kudzivirira kupararira kweutachiwana hwecovid-19 muzvikoro uye bazi reprimary nesecondary education rakaita zvakarayirirwa nemutungamiri wenyika wacomrade Emmerson Mnangagwa mutungamiri wenyika kuti tiise magwaro eWorld Health Organization kuti tidzivirire kupararira kwecovid-19 muzvikoro kuti utachiwana usapararira muzvikoro izvi zvakaiswa ndosaka zvikoro zvavhura futi nhasi ende uye tisati tawana kana imwe nyaya inenge yakanangana necovid-19 kubva pazvipaguva kusvikira zvapera
iwo vesangano reatuzi vasimudzawo nyaya yekuti vana vechikoro vanoshaya vange vachibatsirwa nekubhadharirwa mari dzechikoro pasi pechirongwa chebasic education assistance module kana kuti BEAM zvii zvamungataura pamusoro pazvo
pane vanofanirwa kunge vachiwana mari yekubatsirwa kuti vaende kuchikoro vanongoramba vachingobatsirwa iri nebhima assistance yacho asi gurukota guru reprimary and secondary education waambassador Kate Matema vanoramba vachikurudzira kuti zvikoro zvive panzvimbo panoikwanisa kugadzira mari patinoti mabusiness centers izvi vakatarisira kuti zvichazobatsira ivo vana vanenge vasingakwanisi kuvhara mari yekuenda kuchikoro
avanga vari mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunare muharare nestudio 7 iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika gurukota reamerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaantoine blinken vasvika kubrussels belgium nhasi kunoita misangano yakanangana nekusimbaradza ukama nenyika dziri mugungano renato bazi restate department muamerica rinoti misangano yavari kuita ichaziya nyaya dzemamiriro ekunze kurwisa vanopfurikidza mwero uye kurwisa chirwere checovid-19 nyika dzemunato dziri kutarisirawo kuzeya matambudziko ari kukonzerwa nerussia nechina muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveutano nhasi tiri kutarisa nyaya yechirwere chepfungwa chinonzi dementia vamwe vane chirwere ichi vanotanga kuita hanganwa dzakanyanya kusafunga zvakanaka uye kutadza kuita mabasa avaisiita vari vatano vamwe vanotoguma vofamba usiku vasina kusimira zvinozopa kuti dzimwe nguva vapomerwe mhosva dzokuti vanoroya Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Imwe nyanzvi munyadzi zveutano hwepfungwa Dr. Nemache Mawere avo vanoshanda pachipatara chikuru chevarwere vepfungwa Inguchene Hospital kuBulawayo vanoti vakwegura ava vanenge vavhiringika pfungwa nezvikonzero zvakasiyana siyana zvinoita kuti vaite hanganwa dzakanyanyisa idzo dzinozivikanwa nezita rekuti dementia. Dr. Mawere vanoti chirwere ichi chinobata vanhu vane makore anodarika 65 kana kuti 65 kunyanya uye achikwanise kurapwa zvokutopera. Vanoti hanganwa idzi dzinotanga zvishoma nezvishoma kusvikira denda iri rakomba, murwere otoramba kugeza kana kutadza kuenda kuchimbuzu oga.
Chirwere ichi chinotanga zvishoma zvishoma kuona chapfuura 6 months chirwara nechirwere ichochi, zvichireva kuti chine chakubata zvino takuti handofunga wande chirwere chedementia ichi kukangamwa ichi, ende chinoramba chinyewe zvakare kusvika upenyu hwako hwese, chinowedzera zvishoma zvishoma. Asi chinhu chakaoma pazviri ndechekuti unonge uchitoziva zvauri kuita, ukatonzi mangwanani unotopindura kuti mangwanani makadini, asi unenge watanga kutorwara nechirwere ichochi. Pfungwa dzee dzaukangamwa hauchaziva zvinhu zvitsva zvinhu zvawasangana nazvo kana zvawakambosangana nazvo kare, hazvichakwanisa kubatika.
Dr. Mawere vanoti denda iri rinorwadza nekutambudza munhu nekuti vakweguri ava vanotozotadza kuziva mazita emhuri dzavo, zvinova zvinhu zvinoshungurudza vadikani vavo. Vaenderera mberi vachiti pane zvimwe zvezvirwere zvinokonzera kuvhiringika kwehuropi hwevanhu vabve zera ava.
Konzero zvechirwere ichi chinokonzerwa nekuti pamusoro pezvinhu zvaunenge uchisangana nazvo, kutanga kuona anonzi mabrain cells anotanga kuita mashoma, amwe achivhiringidzwa kuchitoiswa dzimwe nyama dzichipinda mukati memabrain cells acho iwayo, uropo wako unobva watanga kukanganisika. Uye zvakare kana une chirwere cheshuga unogona kuzoita chirwere ichochi kana uchinge wakura. Chirwere cheguroguro chitoti goita chiya chinogona kuzotiwo kana uchinge wakura, kana isingashandi zvakanaka iyo guroguro rako unogona kumoita chirwere ichocho.
Vakweguri ava vanofanira kuuya kuchipatara munhu anogara navo nokuti nyanzvi dzeutano hwepfungwa dzinoda kunzwa zvinotaurwa nevachengeti vavo kuti vakwanise kupiwa mishonga inoenderana nezvinenge zvabuda muhurukuro yacho.
Tinogona kuita matest ekuti tsvage chirwere ichitona zviri kufamba sei. Asi taita matest iwayo toda kutanga tambobvunzirira munhu zvakanyanya nekubvunza nehama dzake nevanhu vanogara navo kuti zviri kumbofamba sei, kuti munhu arwara sei, akatanga kurwara zvakafamba sei. Patodawo munhu anogara nambuya kana sekuru anenyatsonzwisisa kurarama kwavo nezvevanofunga nemaitiro avo, ndivateja kuti tikurukure naye atipe nhoroondo yekuti zviri kufamba sei tikokwanisa kunyatsokubata chirwere zvakanaka.
Chiremba ava vanotiwo
chirwere ichi cheukangamwa ichi chirwere chinotouya munhu watokura, kusiyana nezvimwe zvirwere zvokuti unozvarwa wakazvitakura, asi dzinogona kunge zvikonzerwa nezvimwe zvinhu zvakaitikawo muupenyu hwako kana panguva yekuzvarwa.
Dzimwe nyanzvi dzinotiwo kana munhu atanga kuratidza kukanganwa anofanira kuendeswa kuna chiremba nekuti zvimwe zvikonzero zvinorapika. Dementia Association of Zimbabwe inoti kunyangwe zvichinetsa kudzivirira chirwere ichi, vanhu vanokurudzirwa kuti vave neutano hwakanaka vasinganyanye kushungurudzikana mupfungwa kuti vaderedze mukana wekubata chirwere ichi. Sangano iri rinoti dementia chirwere uye hachifaniri kutorwa seimwe nzira yekukwegura. Sangano reWorld Health Organization rinoti dementia inonyanya kubata vakadzi, uye tsvagurudzo yakaitwa nesangano iri mugore ra2018 yakaburitsa kuti vanhu chiuru nemazana mashanu ane 50 nevana kana kuti 1554 vaka fane denda iri. Sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights ZADA rinoti nyika ine zvipatara zvinomwe chete zvinorapa vanorwara nepfungwa, zvokuti vagari vekumaruwa havana masvikiro kuzvipatara izvi nokuti zviri kumadhorobha makuru. Vanhu vakawanda vanoguma vave kuchengetwa vari kumba
kana kunochengetwa vakwegura.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzamiri.
Muchikamu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yekuvhurwa kwezvikoro munguva ino yekurwisana nechirwere cheCOVID-19. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika neZuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.